Mumwe wakaburiswa basa padepotiremu Lions Den vashingirira izuze vanoti kusvika pari zvino vasati vagutsikana kuti basa ravainge vawana rakatopera nekuda kwekuti vanotsigira bato reMDCT. Vazuze ava vanoti vainge vashanda kwemazuva maviri vanoti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavainge vashandira. Vazuze vanotsanangura madzingirwo avakaitwa basa.
Dzoka mafast 10 ndadonchinotanga basa. Ndadeti kuna supervisor na manager. Pinda mea mwea manager kata mkumana yu ni msikanzi. Ndaita msikanzi kwa hui. Msikanzi kwa hui. Chawaya chitoto uruwa na wanyusa. Nipiwe fana machine staka pinza yu uruweshi. Uwe MTC. Yati endiru MTC. Andisi vila nguti. Kwa uwe MTC wanta sakuwa na mbasa ya pana. Msikanzi kwa hapa na patinutura vanu wanishi. Rukume ya teka tuita hapa, teka tukanga nisa. Tufana upu wa vanu ni msanga, nasi vanu wa uwe pana kubashatu pa list. Rishatu tura vanu, iwe nda hukumu.
Mume mushandi akadzingwa upa Lions Den vadraiden shoko vanoti kudzingwa kwenhengo dzeMDCT basa neGMB mucherechedzo kuti munhu anogona kupara mhosva nezita rekuti ZANU PF asina zvaanoitwa kunyange achinyepa.
Kuzikana management yeGMB yakukondrowa neyouth yecertain political party. Tifunga kuti inenge ichiri nyika asi dai iri GMB iri yezanu PF taita afaini inda andifungu kutuka na yu uri opposition wa embo ino unotwago wabasa.
Vazuze vanoti pari zvino vave pari mananzombe sezvo mudzimai wavo vave kuvaramba nekune rimwe rutivi bato ravo harina zvariri kuita.
Ndabva ndapirirwa ndimhuri kana pandiri izvozvo haya mwangu kuri kunzwa kukutya kuti ndinorirama sei nemukadzi chaive patena tichatoonana. Sasvinhu zvako zveMDC kana kusingadi haticha mpira ndindomupa kwedu bose uchashanda kupi kana uchitadza kushanda paGMB yevalenzi paunozikanwa uchazoshanda kupi nenyaya yepolitics dzako hapana kuzobhadhara sen hatitogarisani infact ndingati mukadzi ndingati ndina handina akatobuda enda mangura.
Mukuru wavechidiki weMDCT muLions Den vaWashington Makoni vanoti vari kuronga kuratidzira sezvo vana vemuZimbabwe vaine kodzero yakafanana kushanda mumapazi ehurumende.
Lokumagedhi paGMB kuthreade nawo kwezi GMB zeparastata sekuziva kwatinoita and GMB sinzi iri parastata everyone munyika ane right yekushanda ipapo. Dzingwa kwemunhu basa ndokunge munhu atadza basa kwete nekuti hanzi une musikanzwa yosapoti MDC.
Asi mukuru wavechidiki weZANU PF muLions Den vameki dzumbunu vanoti manyepo kuti nhengo dzavo ndidzo dzakakonzeresa kuti nhengo dzeMDC dzidzingwe mabasa. Vadzumbunu vanoti vose vakamiswa mabasa nguva yavo yekusevenza yainge yakwana zvichienderana nezvibvumirano zvavakanyorerana nekambani iyi.
No, vanhu havasi kubovetswa basa asi kontrakt yakapera yema6 months ari kuitwa makontrakt nebva yanzi basa rapera. Kana rako tichazokushedza kuzoita vamwe vari kushanda mawages epazuva paGMB. Kana pasisina mari yacho yekupa vanhu vemawages vanotombomiswa until mari yemawages yavapo zoshedzwa.
Mutauriri weMDCT mudunhu remashonaland west vablessing Mandava vakamboburitswa basa rehudzidzisi kwemakore maviri vanoti vachakwidza nyaya dzenhengo dzavo kumatare dzimhosva sezvavakaita nyaya yavo.
Eliminator vamwe vanhu ndeyekuti vanotora parastatal sekunge zvinonzi yava kambani yezanu PF votanga kuda kusarura vana vezimbabwe nekuburikidza nemapato avo. Pati zvatinoziva ndezvekuti basa ibasa harina mapato. Ichi chirwere ikensa yatopinda munyika takatarisana neelection yatakatarisana nayo 2018. Saka isu semusangano tichatorawo nyaya tigoikwidzawo kumusoro.
Mukuru weGMB paLions Den vaJosiah Zhoya vanoti manyepo kuti vashandi vakamiswa basa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. VaZhoya vanoti vakamisa vanhu vana nekuda kwekuti kwavaienda kunoshandira kwakambomiswa kutorwa vashandi sezvo chibage chainge chisati chawanda zvakanyanya sezvaifungidzirwa. Vajoya vanoti mutemo weJMB unovamanikidza kutora avo vaimboye vashandi vavo kare sezvo vachiziva zvinodikanwa kwete vatsva avo vanofanirwa kumbodzidziswa zvekuita. Vanoziva zviri kuitika muJMB vanoti vakawanda vari kupinzwa mabasa ndevechidiki vakaita zvidzidzo zvenational service ava vanozivikanwa sevechidiki veborder gezi vanove nhengo dzebato rezanupf. Nyaya inoitikawo kakawanda munyika pamabasa ehurumende sezvo zanupf inenge ichipomerwa mhosva yekushandisa mikana yekuwana mabasa senzira yekutsvaka rutsigiro musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Ata Chigoriwa.